Amai Linda Nube, vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa, vanoratidza kufara, vachibatsirwa nevamwe kupepeta nekuisa mumasaga gorawo regorosi. Amai Nube ndeimwe yenhengo makumi matanhatu neimwe yeChongokwe Irrigation Scheme iyo iri kumaruwa ekuLupane mudunhu reMatabeleland North. Varimi vemubatanidzwa uyu vaive vambomira kurima gorosi kwemakore matatu apfuura nekuda kwekushomeka kwemvura yavanoshandisa kudiridzira kubva mudhamu reChongokwe. Kunyange havo vachifara kuti vakawana gohwo rakanaka, amai Nube vanoshushikana nenyaya yekuti mvura yemudhamu inokasika kupera nekuda kwekusanaya zvakanaka kwave kuita mvura, uyewo nekuti vanodiridzira minda yavo vachishandisa migero izvo vanoti zvinopedza mvura.
Tine problem yokuti mvura iri kuya nemacanals inorasika stereki. So tiri kutsvaka nzira yokuti mvura ichiuya panapa nedzimwe nzira zvisingarasi mvura. Sekuti pamwe masprinklers anenge ari nani nekuti mvura inopera kudhamu retu ichisiya zvirimo zvetu zvisina mvura. Zvitizi tine chirimo chechipakwe chakasiya nemvura kuchisina.
Nekuda kwekuona dambudziko rekushayikwa kwemvura paChongokwe, mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega ari pasi pemubatanidzwa weSizimele Consortium achitungamirwa nesangano reDanchurch Aid rekuDenmark akachera migodhi miviri iyo yave kushandiswa nevarimi kudiridzira nenzira yedrip irrigation chimwe chikamu chemahekita makumi maviri nemana chinorimwa nevarimi ava. Pasi pechirongwa chimwe chete, varimi ava vakadzidziswa kushandisa michina midiki isinganetse kushandisa, uye amai Nube vanoti izvo zviri kuvabatsira mukurima kwavo.
Anotibatsira kuona kwatinorima kuti mafertilizer atinoisa akafamba sei mumaplants etu. Ende anotibatsira kuti tione kuti mvura yatinoisa yakaita sei. Zvimwe nguva tinoisa mvura yakanyanya ndobva yaisa mafertilizer etu kure nechirimo. Zvimwe nguva tinononoka kutera mvura then maplants over afa. To michina iyi inotipatsira kuti tione kuti kwatinorima kwakaita sei.
Amai Kati Wendlovu ndeimwe nhengo yeChongokwe Irrigation Scheme. Amai Ndlovu vanotsinirawo kuti kushandisa ruzivo rwechizvino-zvino kuri kubatsira kuti varime nenzira inovabatsira kuti vachengetedze mvura vachikwanisawo kurima zvirimwa zvakasiyana-siyana kana zvichienzaniswa nemarimiro avaichiita kare.
Pakutidiridza neflood apa taatichingomwaya mvura every Monday tichingodiridza. Saka iyoyo zvavakatiisira izvi zvinotiratidza kuti mvura ichakawanda pasi hatidiridzi, fertilizer ichipo hatiisi, unyoro kana uchakawanda zvinotiratidza. Saka takutokwanisa kuchengetedza mvura, dhamu redu idiki rinokasira kupera mvura, asi iye zvino takukwanisa kuti tirimwewo nenyaya yokuti takugona kuchengetedza mvura.
Kunze kwekurima zvirimwa zvakadai sechibage negorosi, varimi veChongokwe vave kurimawo muriwo, madomasi, mabutternut, magaka nebinzi izvo vanotengesa kuHwange, Victoria Falls neBulawayo. Varimi ava vanorima minda mina uye mumunda mumwe chete mahekita matanhatu nechidimbu. Murimi mumwe chete aine chidimbu chake muminda iyi. Amai Ndlovu vanoti zvisinei nedambudziko rekushomeka kwemvura vanoona vachiwana pundutso mukurima.
Taimbogara muBulawayo kwemakore esai. Akazoti 2006 baba aperekwa nebasa, ndikavasiya kuBulawayo ndikauya inini kuno kumusha. Ndikagara ndikaona kuti hapana zvinondibatsira, ndikauya ndikajoina kurima muirrigation. Pavakazoonawo kuti kurima kwakanakawo vachingouya vachidzokera chiya vakazosiyako vakauya tikabatsirana kurima. Kurima kwakanaka, ini ndakauya 2006 ndandine vana vari mugrade 0 asi vakasvika mumaform 6 nenyaya yokurima.
VaChristopher Moyo avo vane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa vakasiya basa ravaiita rekuchengetedza nzvimbo muguta reBulawayo makore gumi apfuura kuti vavewo nhengo yeChongokwe Irrigation Scheme. Vanhurume vechidiki vakawanda munzvimbo dzemumatunhu ekumatabeleland vanowanzoenda kunotsvaga maforo manyoro kuSouth Africa neBotswana, asi vamwewo vanoti havana kumboita pfungwa iyi.
Since ndatanga every year ndokwanisa kudzidzisa vana vangu, ndokwanisa kudya nevana vangu tikwane tese, and ndine mombe dzangu dzazitenga 3 irrigation, ndine madhongi, ndine mbudzi, ndine musha. So kana nditarisa vanhu vari kushanda kuBulawayo, vanhu vari kushanda kuSouth Africa, tasangana semiagi ndoona kuti aiuyu maybe ndomupfuura mumwe tichienzana. Vamwe vachona ndovapfuura because better nenyaya yokurima pairrigation.
Senzira yekuvandudza chirongwa chekurima kuchishandiswa ruzivo runoita kuti varimi varime zvine hungwaru, paChongokwe pane inonzi muchirungu automated weather station iyo inoshandisa magetsi anobva kusimba rezuva. nzvimbo iyi inoongorora zvose zvine chekuita nemamiriro ekunze kusanganisira kupisa kana kutonhora kunaya kwemvura nekuvhuvhuta kwemhepo zvose izvo zvinotumirwa nekombiyuta iri pachiteshi ichi zuva nezuva kumuzinda wemeteorological services kuHarare uye muzinda uyu unozozvishandisa kuzivisa varimi ava nezvemamiriro ekunze Vatandanani Ndlovu, murimisi webazi reAgritech kuLupane. Vanoti zvose zviri kuitika izvi zvinobatsira varimi zvikuru nekuti vanokwanisa kukohwa pakuru vasina kushandisa mari yakawanda.
These things help the farmer to minimize water usage and maximize his output by minimizing the production cost.
Zimbabwe yave nemakore akawanda yakatarisana nedambudziko renzara nekuda kwezvikonzero zvakawanda kusanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura. Chikamu chesangano reUN cheUnited Nations Development Program UNDP chinoti gore rakapera vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vaive vakatarisana nenzara munyika. Dzimwe nyanzvi dzinoti kushandisa unyanzvi hwechizvino zvino kunogona kubatsira zvikuru kuti varimi varwise kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 pachongo kweIrrigation Scheme kuLupane ndini kudzana emusengi.